tinotenda nasichokwadi tanga tiri kuzeya tichionesana nekomiti mafambiro atakanga takaita, asi tiri kuona paongoro yatatiita kuti bhiri iri kune vamwe vanga vari kuti ngariendererwe mberi, kune vamwe vanga vasiri kurigamuchira, kune vamwewo vanga vane muono wekuti mubhiri iri mune zvinoda kukwenenzerwa kuti zvibude zvakanaka. Uyezve mukufamba kwatakaita tiri kuona kuti vazhinji vari munyika kwatakatenderera vanga vasina ruzivo rwekunyatsoziva kuti mubhiri iri chii chiri kumborehwa, zvikuru sei takamangana panyaya yemutauro, nekuti mukatarisa bhiri redu rakanyorwa nechirudzi chechirungu. Saka tisaindi kuti tine vanhu vagari vari muzimbabwe vakasiyana siyana vanotaura mutauro yakasiyana siyana, anatonga, anandevele, zvinhu zvatatiri kuongorora kuti mabhiri anotevera. Zvakakosha kuti pese patinoita bhiri ringe rine mutauro unoita kuti vanhu vanzwisise kuti bhiri riri kumboti chii. Uyezve kana tiri kutarisa tichitaura kuti ari wakadodo pese panoitwa mabhiri aya, ministri inenge ine bhiri rainenge ichiita ngaitange yaenda yanoita sine kumakampeni awareness aya ekuti vanhu vazive kuti chibadoda nezvei.
Saka zviri kureva here kuti bhiri raakudzokera muvanhu kana pakaa patumirwa zvariri pamusoro pazvo mururimi runonzwika nevanhu?
Aiwa, hazvisizvo zvatiri kureva, nekuti kutaura kwandekuita ndekekuti zuva ranhasi tanga tiri kusangana tichizeva bhiri, asi bhiri hatina kukwanisa kuti titedze kuri zuva roite muzuva ranhasi. Tiri kuenderera mberi kurizeya bhiri irori nemusi wechina uyo watinozobuda tichifainaliza kuti tatenderana zvipi kuti tizive kuti tiri kubva kupi tichienda kuti nemabhiri iwa.
Tinoona kuti pane mimwe misangano yakasiyirwa panzira yakanga iri yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri. Mune urongwa here rwekuti misangano iyoyo izoitwa ichipedziswa?
Kureva kwandamboita, kana tiri komiti tinogara pasi toita chisungo, toita chitenderano. Saka naizvozvo umwene umwe anenge ane muono waanenge achiona mudare watinenge takagara wekomiti iroro. Saka to tichizoti isusu patinenge tagara toziva kuti tatenderana zvipi, kudzokera kuvanhu here kana kuti bhiri rinoenderera mberi. Nekuti tinotarisa nzvimbo dzatakaita kuti kwatakasangana nemachallenge nematambudziko inzvimbo ngani uye dzakawanda sei, izvi zvinozotiudza kuti aiwa ngatidzokerei kana kuti aiwa bhiri iri kuda mafambisirwo arakaitwa rakafambiswa zvakanaka.
Tinobva kuti paa paine kuverengwa kwepiri kwangochitarisirwa kuitwa svondo rino kwebhiri irori kana second reading, zvinoreva here kuti zvichambomiswa izvozvo kusvika matanga masangana?
Nemameetings atiri kuita iwayo tinoimba kuti rinogona kusapinda muvhiki iro rinei, nekuti titi tiri kudzeya pamusoro paro, sikuru sei patinenge tasangana nechina ndo patinenge taziva kuti tamira takaita sei.